Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 20 chikunguru July 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi manomwe nevashanu vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mapurisa mudunhu reHarare azivisa nezvekurambidza veruzhinji kutakura zvombo zvakasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 2697, zvichitevera kufa kwevanhu makumi manomwe nevashanu 75 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine zana rine gumi nevatatu 2113 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru zana rine makumi masere nezvina zvine mazana mana ane makumi matatu nevashanu 1,184,435. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mana nezvitatu zvine mazana maviri nevatatu 643,203. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mapfumbamwe neumwe 901. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mana nevapfumbamwe 409 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane makumi matatu nevaviri 332. Mashonaland West inoteverwa neManicaland ine vanhu mazana maviri ane makumi manomwe 270 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi masere nezvishanu zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevaviri 85,732. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mashanu nezvishanu zvine mazana manomwe ane gumi nevana 55,714. Zvichakadaro, mukuru wechipatara chemupindo muzvinafundo Solwayo Ngwenya vanoti vana chiremba nevana mukoti vanopfuura makumi matanhatu vakabatwa neutachiona hwecoronavhairasi mukati memasvondo maviri. Vachiti ichi chiitiko chinovhundusa zvikuru. Muzvinafundo Ngwenya vakaudza bepanhau reChronicle kuti vashandi vemuchipatara chavo vanoshandisa zvese zvokuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi, asi vachiti dzimwe nzvimbo dzavanoshandira dzinovaisa munjodzi. Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbisoranga, vanoti kana zvinhu zvafamba nenzira iyi, zvinokosha kuti hurumende, vashandi vepachipatara, varwere pamwe chete nevanhu vemunharaunda iyi vashande vose kuti vaone pakakanganisika uye kuona kuti nzira dzose dzinogona kurerutsa kupararira kwechirwere ichi dzavharwa.
Chaitika, thengi kupararira kwechirwere. So kana vanhu vakabatira chirwere and then vakaramba vachisangana nevamwe like muchipatara pasiri kuitwa ma measures kuprotekta vashandi, It's possible that chirwere chacho chingopararira quietly between my employees and my patients. Ndoza ndinofunga, and it also I'm not sure in terms of my personal protective equipment. Like kunoku we know kuti vana mukoti nemachiremba tinotopfeka ma face mask every single day tiri muchipatara.
Kana pakaita zvinhu zvakaita saizvozvo izvi zvinoitei kuvarwere vari muchipatara, kuti kuri zvinjiro yevanhu vanenge vachienda kuchipatara ichocho vanofunga chii varwere?
Idambudziko hombe chairo kuti machiremba nanamukoti vari kubata COVID-19 semese ripoti yataona mukronikoi. It means varwere nemanhu vemunharaunda vanenge vasingachasiwe ndikaenda kuchipatara ndonobatirawo here COVID. Saka chandinofunga ndechekuti vashandi neivo vemucommunity nehurumende, maadministrators emuchipatara, everybody has to say we have an outbreak here, it is serious. Saka zvinofanira kuitika ndechekuti we retrace my space, you know, my steps kuti zvakatanga sei kuti vanhu vaparadzire chirwere muchipatara, and then kuti chipatara chiri kutevedzera here mamezures aya atiri kutaura COVID safe behavior, especially nguva inei yekuti pava ne-third wave muZimbabwe. Saka even though vashandi kana varwere vasina masymptoms vanokwanisa kunge vane COVID-19. Saka that's why it's going to be very important kuti vanhu vatestwe, and kuti vanhu vaari kuinteracta nevamwe muchipatara imomo vaite like munhu avari kuinteracta naye ane chirwere. So which means we are all taking my measures.
Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga. Mapurisa mudunhu reHarare neZuru akazivisa nezvedanho rekurambidza veruzhinji kutakura zvombo zvakasiyana-siyana senzira yekudzivirira kukwira kwemhosva dzinonzi dziri kuparwa mumisha yemuHarare pachishandiswa zvombo. Bepanhau reHerald rinoti mapurisa anoti akatora danho iri achitevera chikamu chechina chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act, Chapter 11, 23. Zvimwe zvezvombo zvakarambidzwa zvinosanganisira matemo, mapanga, rekeni, tsvimbo, mapakatwa, matombo pamwe nezvimwe zvombo zvepasi chigare zvingangokonzera kusagadzikana kweveruzhinji. Misha inonzi iri kuparwa mhosva dzine mhirizhonga zvakanyanya inosanganisira Mbare, mukati meguta reHarare, Harare South neChitungwiza. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa mudunhu reHarare, Inspector Tendai Mwanza. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Urayai Zembe, vanoti danho rakatorwa nemapurisa iri kunyange hazvo rakanangana nekudzivirira kuparwa kwedzimhosva riri kuchikora kodzero dzevanhu. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvino kwatichamadza kuti sei vatora danho rakadaro, nokuti zvinhu zvamataura izvi zvinhu zvinongoshandiswawo kurarama kwavanhu pasina kuti zvashandiswa zvisizvo, asi kuti midziyo inongoshandiswa kurarama kwavanhu zuva nezuva. Saka zvinotovhundusa kuti murawo iwoyo waiswa uyo wavhundukei, uye havana kupa chikonzero zvinhu kuti kwaite chakati. Zvangofanana nekuti mapanga ose ngaachibviswa mumakicheni munobikwa namasanhu atinawo panapa. Ndaitoshandisa sanhu kutopa zauni dzangu izvosandavisa kudare rangu panapa. Zvino kana zvikangomuka zvonzi hapachina munhu uchabvumiswa, zvino kukatyamadza. Zvinozoda kuti tete tione kuti sei vaisa mutemo wakadaro. Ndewokuvhunduka.
Ivo vanotaura vakamirira dunhu reHarare, Inspector Tendai Mwanza, vari kuti mapurisa atora danho iri nekuti kwakwira nyaya dzemhosva dzekurwisana kwevanhu dzakaita sekupondana, kurohwa kwevanhu nemaarmed robbery nekubatwa kuchibharo munzvimbo shanu dzavataura idzodzi.
Norumwe rutivi ndinoti ifungwa dzavaisa mukati, asi ndinoona sokuti deno zvinhu izvi zvichiiswa muvanhu ka iko zvinokatyamadza kuti kana vaita murawo wakadaro vanozoutarisa sei kuti mumwe nomumwe paanofamba hana zvinhu zvakadaro nokuti zvinhu zvakadaro zvinhu zvinongotorwa navanhu nje saka ikodzero yavanhu inenge yatopfukwa saka iyo mopa iyoyo yangofanana zvinepusa zvagosiyana chii hationi musauko uripo nokuti mapurisa anofanira kungoita basa ravo rokuona kuti hapana ganyabvu rinoitiwa chete muwana vanhu vazhinji vanogara nemurawo vakazvibata pavasina mapurisa munyika muno mese namasoja saka zvavaita muHarare izvozvi zvinotoputira vanhu kodzero yavo yokunge vakasununguka vasina kunge vabva kuvanhu murawo wakadaro uiswa
asi Dr. Zembe hamuonewo here kuti mhosva dzekuparwa muHarare dzakwira zvinoita kuti mapurisa atore danho irori
hongu chakwidza mhosva muHarare ndechekuti vanhu vari kuparwa mhosva noutongi husingaati zvido zvavanhu nokuti iko zvino vanhu havatarisana norufu pachavo vanhu vanogara murawo zvino vanhu vagara murawo ikozvo takanzwa pano mumwe uchangoiswa zvo kuti tiregai kubva kuchitungwisa tiregai kubva kunotoni muchiuya kumabasa asi dhorobheni reHarare rakavakwa tiine chitungwiza tiine marondera tiine notoni vanhu vachibva vachishanda vachishava asi kana vanhu vonzichiregai kufamba vachimanikidzwa zvakadaro kuisa rufu muvanhu hazvizvo zvinofanira kuitika ndo zvinozowanza mhosva kuti dziwande nokuti vanenge vaita makoronyera nezvisizvo vanewo wana pokuchiitirawo mhosva dzavo futi pakadaro saka dambudziko rinei richibva kuhurumende inenge ichikonewa basa zvinosanganisira iwo mapurisa nokuti hurumende ndiye inenge ichikonewa kuronga kurongera zvavanhu kuti vanhu vagare murunyararo saka zvese zvinongobva pautungamiri hunenge hwakundikana kurongera vanhu
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Urayai Zembe vari paRunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyaya dzezvemamiriro ekunze dziri kutambira nemufaro danho renyika dzekuchamhembe kweAfrica rekuparura muzinda unotarisa nyaya dzematambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze unonzi Humanitarian and Emergency Operations Center. Mumakore adarika nyika dzeSADC dzange dzichitatarika kubatsirana mumatambudziko akaita sedutu mupengo remhepo nemafashanyu emvura Cyclone Idai. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mugungano reSADC amai Barbara Lope vanoti nhengo dzegungano iri dziri kukurudzirwa kuti dziite zvirongwa zvakafanana nekusimwa uye kuchengetedzwa kwamasango uye kumisa kugadzira magetsi nemarasha pamwe nekuva nezvirongwa zvekubatsira vanhu vanenge vavirwa nematambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
At the national level, each of the Southern African Development Community member states
nengo imwe neimwe yeSADC ine zvirongwa zvakatarisana nekujairana neshanduko yemamiriro ekunze uye matambudziko. Kune zvirongwa zvakafanana nekumutsiridzwa kwemasango uye kushandisa nzira dzakachena mukugadzira magetsi pamwe chete nekuvapo kwezvirongwa zvekubatsira vanenge vawirwa nedambudziko zvichiitirwa kugadzirisa matambudziko anovepo singafungidzirwe nekudzivirira shanduko yemamiriro ekunze.
Vaenderera mberi vachiti SADC ichapawo zvikwanisiro kana paita dambudziko remafasha memvura kana kusanaya kwemvura yakakwana kunyika dziri mugungano iri.
There are currently numerous programs that the Southern African
kune zvirongwa zviri kuitwa neSADC mukubatsira nhengo dzavo mukutarisana nematambudziko anounzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze anosanganisira kudzivirirwa nekutarisana nawo.
Kubatsirwa kwavanenge vasangana nematambudziko uku kuchaitwa kuburikidza neHumanitarian and Emergency Operations Center yakaparurwa mwedzi wapera kuMozambique nemutungamiri wenyika iyi waPhilippe Nyuse, vanova sachigaro weSADC uye mukuru wezvekudzivirirwa kwenyika dzemugungano iri kana kuti Organ on Politics and Defense vari mutungamiri wenyika yeBotswana vamukwetsi Masisi. Vachivhura muzinda uyu vamasisi vakati kushanduka kwemamiriro ekunze ari kukonzera matambudziko makukutu kuzvizvarwa zvenyika dzemuSADC.
These disasters not only exert a heavy
matambudziko aya abate upenyu nemagariro evagari vemudunhu reSADC asi ari kuenderera mberi nekunonotsa urongwa hwekuti nyika dziri mudunhu dzikwanise kuita muonera pamwe mune zveupfumi nekuwandudzwa kweupenyu hwevagari vemuSADC.
Vakafanobata chigaro chemumiriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Ruparanganda vanoto Zimbabwe inoshanda nesangano resandik munyadzo kushanduka kwamamiriro ekunze.
I cannot quite give you the details of each and every cluster kuti kwakati kuri kuti chakati kwakati kuti chakati. Nobo being a member state of SADC is involved in all the cluster meetings that happen and in all the cluster programs that happen.
Gweta rezvemamiriro ekunze uye vachishanda nesangano reAdvocates for Earth for Lenin Chisaira vanoti danho rakatorwa neSADC danho rakanaka kwazvo.
Danho rakatorwa neSADC rekuvhura muzinda uchachengetera zvinhu zvekubatsira vanhu vane vavirwa nematambudziko idanho rakanaka kwazvo nekuti matambudziko anonzwa nekuchinja kumamiriro ekunze ari kuwanda iswa rumazuva anhasi. Cyclone Idai yakaunza kugedageda kwemenu muna 2019 muZimbabwe, Mozambique, South Africa nedzimwe nyika dziri mudunhu rekuchamhembe kuAfrica.
Asi vachisaira vatiwo nyika dzemuSADC dzinofanira kutsvaga nzira dzekudzivira matambudziko kwete kuyeuka bako mvura yanaya.
Kunyange hazvo zvakadaro, basa guru rofanira kutarisana nemuzinda uyu weSADC kutsvaga nzira dzemhando yepamusoro mukuona matambudziko akafanana nemafashamu emvura kana madutu mupengo nguva iripo. Kunofanirawo kuva nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu mukuwana dzidziso yakakwana yekushandwa kumamiriro ekunze kuitira kuti nyaya iyi yekubatsirwa kwevanhu ive nyaya inocherechedza kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu atinotumba human rights pachirungu, kwete kubatsirwa kwevanhu chete yatinokati charity.
Dunhu reSADC riri kupota richisangana nenzara iri kukonzerwa nekusanaya kana kunayisa kwemvura kana kuti El Nino. Izvi zvinopa kuti vakawanda havaziye nenzara sezvo chikafu chinenge chava kudhura, vanhu vachimirira rubatsiro kumasangano akaita seWorld Food Program kunyanya. Dzimwe nyika dzinotora makore kuti dzikwanise kugadzirisa matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze, anosanganisira kuendesa vanhu muupoteri mushure mekuputswa kwedzimba nemigwagwa. Vakawanda kumanikaland vakawirwa nedambudziko recyclone Idai vachiri kugara mumatende. Muzinda mutsva uyu uchabatsira kuyambira vanhu kuti vagadzirire matambudziko akaita secyclone Idai kuti vasarasikirwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuHerald, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumuri yava Rabelan Choeni vakashaya nemusi wechishanu vave nemakore makumi manomwe nerimwe. VaChoeni vakange vari sachigaro webato reZANU-PF mudunhu reMatabeleland South. VaChoeni vakaenda kunze kwenyika muna 1974 vari nhengo yeZipra. ZimLive.com rinoti varume vaviri vemuHarare vakasungwa mushure mokuedza kupinda mumuzinda wemutungamiri wenyika weState House vachiti vanoshandira sangano revasori reCIO. Dare redzimhosva rakaudzwa nezuro muvhuro kuti Nigel Ritsito naDalian Kanyungwe vachagara vari muusungwa kusvika musi wa14 Gunyana kana kuti September mushure mokunyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso. MuChronicle, sangano remagweta echidzimai reZimbabwe Women Lawyers Association raenda kudare reConstitutional Court richiti rinoda kuti imwe mitemo inobata zvemichato iraswe, uye vachiti vanoda kuona mitemo yemichato inokudza michato isina kunyoreswa zvikuru sei pakugovana kwezvinhu mushure mokupera kwemuchato. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinotenda vashamarari vese weStudio 7 ngebasa ramunoita. Munoita basa rechokwadi restraight. ZANU-PF yakoniwa kutonga nyika. Zvabuda pachena kuti ZANU-PF haitongi nyika, haitungamiri nyika, inokampena. Kuzveshuwa kupedza kubva papinda vaMnangagwa kupedza 5 years vachikampena vasikatongi nyika, vasikavaki nyika, vasikatungamiri nyika. Izvozvi vana Chinamasa, vana Mugwadi vari kukampena, vari kumisa masangano akazvimirira oga, ari kutobatsira vanhu vari kuda kumisa, Zano PF shua shua. Kupenza 5 years inchi kampena.
Hey, Pastor Diab. Makadiko, nilofara ya la shamada de Studio 7. Nevateleri wacho. Ya, nambuziko latina alu Mzimbabwe ka. Kunyanya pachikwele cheko viti. Zano PF. Ino iti wabangwe. Asiwa ambo zizi kutirio. Mutemo ino puhu wangwe. Iwa anda basa nayo. Yos kutora kuno kumaposto ya riko kwa marangu. Over 10,000. Aka ungana izizi. Tora kuno. Watunga pasika nasi. Asangwa mtende mungana. Andi maposto ya riko fotera zanu stereng. Taka wongo nati ya menos politics za tiki tiswa na muna angapo mnika mnu. Nopa neta mzige papu. Oveo ya utikushira manji. Ane problema nao. Saka choro zeze choka. 2023 kuya. Zanyo fangu wakienda. Ba, kwa ifana ni ziba mtemo, ino tarisa kwa nao 21, na mzikiru.
Maskwela se, maskwela se, Studio 7, nevesi wano iterera. Tine urumbu ni wari miwaka isa achibake kichu mbizo. Kupari ni kwa nae wari miwe Mzimbabwe. Muno zizia kuti mara heuye. Muno zizia kuti mara heuye kichu mbiku. Muno zizia iso sisu. Korokoza roto rinane rino kupa mari. Chango wa eripo upane kupuwa mari. Kuti muno zonye peru wa kuti kune big pay. Big pay ajo no zewana next of next day. Takato siyo shukuri maji. Tato unawata ashubadari. Kana pato rimwa. Uyevu kutoti utengesele vano wako wako wano zia kwa ito kutijio mbi varimi oso pepuka ya mani varimi pepuka ya varimi kana wangu endesa hojibage pa 20 tons endesa 50 kg mwechete hojibage kujio mbi yukubata zitare kutu uneprazi kana uneplot doza wangu watu batire wangu watu batire naso ndo kutu batire kwa 50 kg wana ene zibagara wano babo. Shibake shakato chenge suwa kutara marindozi kuto manya ni marenja mrodu.
Makati ni mkoma chonga, inindi nozgi polo sishishange. Dangandi chikumbiri kufunza kuti muno mu South Africa vanhu wafurwa pa vere njiri kuitika muno mu South Africa. So far kutawara kwa kaita president, it's 212. So pa 212 mvunzo wangu ngeo kuti se achapuwa were ma sanctioni South Africa acharohwa here nge ma sanctioni sezo ku Zimbabwe ma soldier ku Zimbabwe akafura anhu 6 mazwao akanga ambowina uyu Mr. Chamisa saka munomu nekuda kwa Zuma ndiyanga ndichide kuziva kuti achapuwa were ma sanctioni ngokuti iwo ma soldier acho ne ma police ndiwo ari kufura vanhu.
Kwazwai wa tigiri chirungwa. Nokutendai kwazwai basara munobata, nokutendai basara munobata. Nyangu hombe iri pa kushaya kwa Sandra. Nokuita rasikirwa chaizvo. Negamba rekuburitsa nhau. Naiburitsa nhau dzechokwadi uye ranga rine ushinyi nechivindi. Nokuti nyangu hombe iri pakuti mamai mutangwa vazoreka vachitaura vachiti Sandra munhu anga aine ushingi. Aungutaura nhau dzechokwadi wekuburitsa zvinoitika muhurumende yayo vatozviziva kuti Sandra yaiburitsa chivindi chavanoti changa china Sandra ichochocho ushingi wanga waina Sandra asi unozowanza vanhu vaita kuti muno muno dhemokirasi hamumbunyikidzwe vanhu asi vambogona kutaura sei kuti Sandra anga aine ushingi wekutaura zvinhu zvaityisa ivo vachitizoni vane dhemokirasi havambunyikidze vanhu vazozvitaura sei kana vachiti vari kuzivaiwo kuti munyika muno hazinzwaro munanga gwadaro ndopane nyaya yangu kuti vazitaura sei vazogona kutaura sei kuti ane ushingi vazitaura sei ipapo ndopane nyaya yangu ipapo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ine ndini Mike Hove.
Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection nhasi manheru na 8 p.m. Chirongwa chanhasi tirikukurukura nevechidiki nezvechirongwa chehurumende chekubaya vanhu nhomba inodzivirira COVID-19. Tirikutarisawo mamiriro akaita dzidzo munyika panguva iyo Zimbabwe yoendera mberi ichitora matanho akasiyana-siyana akanangana nekurwisana nedenda reCOVID-19 anosanganisira chirongwa cheLevel 4 COVID-19 lockdown chakawedzerwa nemamwe mavhiki maviri. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na 8 p.m. Muineni Michael.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare redzimhosva nezuro rakatongera umwe murume Paul Hodgkins mwedzi misere mujeri mushure mokumuwana aine mhosva seumwe wevakakonzera bongozozo pamuzinda weparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill musi wa6 ndira gore rino. Hodgkins ndoumwe wemhomo yevanhu vakapinda muparamende zvechisimba pakapunzwa misuo, mahwindo, matafura neimwe midziyo uye pakafa vanhu vashanu. Asati apiwa mutongo, Hodgkins akabvuma mhosva yake akakumbira ruregerero. Vachuchusi vehurumende vakange vatarisira kuti Hodgkins achapiwa mwedzi gumi nemishanu kuti veruzhinji vazive kuti zvinhu zvakaita seizvi hazvibvumidzwi munyika. Vanoongorora zvematongero enyika uye vachiita dzidzo yapamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti mutongo wakapiwa Hodgkins unofanirwa kufadza mazana nemazana evamwe vakamirira kutongerwa mhosva imwe chete iyi, asi vachiti mutongo uyu uchagumbura vebato reDemocratic Party zvikuru.
Akatongwa kunzi akapara mhosva yekuwanikwa apinda paCapital yavanoita iParliament yekuno yavanoti Congress. Saka mhosva iyoyo vakamutongera 8 months mujere. Vakamutongerawo pamusoro $2,000 fined yekubhadhara kupwanya kwavakaita kuParliament ko.
Nguva yaakatongerwa kugara mujeri nefaindi yaakabvisiswa iyi zvinoenderana here nemhosva yaakapara?
Sekutaura kwakaita mutongi wedare munyaya iyi akaedza iye kujustify kutsanangura kuti since ndiyamupa nguva yakadai veprosecution vehurumende vanga vachida gore nehafu yavanoti 15 months asi dare rakaganhura rikati 8 months dzinoenderana. Vaita dare ranga richiti haisi mhandu, munhu wavangobatikanawo munyaya yacho asi ari kuratidza kuti munhu akatwasanuka. Saka
pane zvaakambotaura here muchinda uyu Paul Hodgkins? Pane zvaakambotaura here apedza kutongwa kana kuti asati atongwa?
Akataura iyi kuti anokumbira ruregerero nezvaakaita kupandukira nyika. Akataura kuti anga asiyana nazvo, anga ari munhu wanga aenda munosapota vapurezidendi wake vaTrump. Asi hai maondo angu kungotaurawo kwemunhu zvaunenge waudzwawo nagweta wako kuti makore ako kana kuti nguva yako muzarira inerere.
Ko izvo nhengo dzeparamende kusineti uku nokuhouse of representatives munofunga kuti vafara here nezvaitika izvi?
Avangafari zvechembera nekuti uri kudiviripi vebato riri kutonga vemadhemokrats handifungi kuti vangafari nazvo nekuti vanga vachiti vada kuona vanhu ava vachipiwa masentensi akasimba nekuti havafi vakazvidzokorodza. Manje masentensi aya ari kupiwa aya handeekutamba unopa munhu anenge aba zviwitsi. Saka handifungi iyo itiri mafaindi acho mafaindi ekutamba emajigisi. Saka verimwe divi maRepublican vachafara kuti vanhu vavo at least vazhinji vachabuda tii.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachiita dzidzo yapamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi manomwe nevashanu vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mapurisa mudunhu reHarare azivisa nezvekurambidza veruzhinji kutakura zvombo zvakasiyana-siyana. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanon Mukawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.